news and information.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30 kubvumbi April 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance nanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinoti dziri kunyora tsamba kumutauriri wedare reparamende kuti dzidzokere mudare iri. Mapurisa anorambidza nhengo dzesangano reJuly 31st Movement kuchenesa musha wembare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevanomwe 1,567 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuMashonaland West neMashonaland Central neZuro. Vanhu makumi mana nevana 44 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana ane mazana manomwe ane makumi manomwe nemumwe 400,771. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 38,235. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 35,594. Nhengo dzeMDC Alliance nanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinosanganisira mutevedzeri webato iri vatendai biti dzichinzi dzainge dzabuda mubato rePeople's Democratic Party dzinoti dziri kunyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti dzidzokere mudare iri. Izvi zvinotevera kuraswa kwechipiri kwenyaya yainge yakwidzwa kudare zvekare navaBenjamin Rukanda vari kuzviti ndivo munyori mukuru wePDP. Vamwe vakadzingwa vanoti vaWilias Madzimure vekuKambuzuma, vaSettlement Chikwinya vekuMbizo, vaKucaca Pulu vekuNkulumane, vaSichelesile Mahlangu vekuPumula uye vaRegai Tsunga vekuMutasa South. Hatina kukwanisa kubata vaRukanda kana vaMudenda, asi vaMudenda vakataura mudare reparamende kuti vanopindura mibvunzo inobva kune vakadzingwa ava chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaMadzimure vekuKambuzuma.
Kuti ndisavebese nyaya yedu takapiwa judgment yaitaura kuti Rukanda Secretary General wePDP yatanga tiri isu, uye Rukanda haagoni kunyora tsamba kune munyori wedare kuna speaker musati garo weparamend. Uye imwe nyaya yakanga iripo yakanyanya kukosha ndeyekuti Secretary General anga ari wePDP yedu isu sinotungamirwa nevabiti anga ari vaSettlement Chikwinya. Saka hapana ukama pakati pePDP yaMamatenga nePDP yanga ichitungamirwa navabiti.
Asi vaRukanda vanenge vanga vachipikisa mutongo wakambopiwa wekuti havana simba rekukudzingisai mudare, vanga vakuti kudii zvakara?
Vakaedza kuti vaise application ye rescission iri an urgent chamber application yanga yakagarirwa nezuro pasi nezuro na vachi judge Chapi tisati tapinda munyaya mungu wenyaya pakati kubuda nyaya kuti makandira vakanga vaita mapepa kudare anga asina kumira zvakanaka
munorive yapa
vakakonewa kuita zvinofanwa kuitwa uchitevedzera kuti kana uchida kuenda kudare une nyaya yekutanga wafungisisa kuti nyaya yako inyaya ipayo here kana iri nyaya yapayo unoita zvese zvinofanwa kutevedzerwa saka vanonga vakatevedzera mitemo yedare renyaya dzakaita saizvozvo saka nyaya yavo yakabva yatongorasirwa ipapo asi nyange dei yakanga yaenda kumberi hapana chinochinja pakuti Rukanda anombobvira akaita Secretary General wangu haatombondizive saizi nyaya iyi is concerned uye pakatosiyana PDP inotungamirwa namai Matibenga nePDP yanga itungamirwa nevabiti zvinhu zvanga zvakatosiyana saka nokudaro tofa kudzoka kuparamende nokuti pari zvino judgment iripo ndeyekuti tidzoke kudare reparamende.
Maendesa here tsamba kuna vamudhenda muchivaudza kuti manzi nedare mudzoke nekuti kudzikwa kwamakaitwa hakusi pamutemo?
Tsamba yekwavamudhenda iri kuenda handina hangu kuzokonfirma kuti yaenda here nhasi but inogona kudaro yatoveko nekuti tsamba iyi ndeyekuvaudza kuti zvavakataura notisi yavakaverenga chiziviso chavakaverenga muimba yeparamendi chakabva kumunhu akangobva wake mustriti ndokungonyora ivo ndokuverenga
zvii zvamuri kutarisira kuti vaite
tinotarisira kuti pavanozviona vamudhenda vanongotsamba yedu nejudgment yacho nezvakaitika futi nezuro vanongoona zvaangova pachena kuti tinofanwa kudzokera kuti tinge tabata zvatakasarudzirwa navanhu nekuti kufunga kwedu ndokwekuti munhu anofanwa kutoti achi vanhu vadzoke kubva kupalamendi anofanwa kunge vari vanhu ava vakavhotera vanhu kumaconstituency.
VaWilias Madzimure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzesangano reJuly 31st Movement dzinoti dzayambirwa nemapurisa kuti dzichasungwa kana dzikaenderera mberi neurongwa hwadzo hwekuchenesa musha weMbare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare kunze kwekunge dzapiwa mvumo yekuita izvi nemapurisa. Sangano reJuly 31st Movement iro rinorwira kugara kwakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka rakaparura urongwa hwekuchenesa musha weMbare kuburikidza nekubisa marara kumusha weMatapi nekukamba yemapurisa yeMatai Police Station. Mumwe wevari kutungamira basa rekuchenesa nekuraswa kwemarara uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vakashamiswa kunzwa mapurisa epamatapi ovati havachabvumidzwa kuenderera mberi vasina mvumo yemapurisa kunyange hazvo vakambenge vapiwa mvumo yekuita izvi nemapurisa epamatapi ipapo. VaNgarivhume vanoti vakaudzwa kuti izvi zvainge zvichibva kumusoro. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi Jonga Kandemiri aita rukuro navaNgarivhume.
Taenda kumapurisa nhasi vanga vakatsvaga timu yedu yetinofamba nayo tichiite basa vakati huyai tikurukure nekuda kwecrean up yamuri kuita. Tasvika pabva mapurisa ati tapuwe order napropo mukuru wemapurisa weprovinsi ati kukirina kuri kuinzwa mapurisa havasi kufara nazvo saka imi mukauya mukakirina nhasi kana mangwana kana chero rimwe zuva tinonga takusungai tapuwe order nemukuru weprovinsi wemapurisa kuti tikusungei kana mukaenderere mberi muchiite maclean up campaign aya.
Zvii zvavari kuti havasi kuwirira nazvo?
Vari kuti chekutanga ndechekuti imi hamuna kodzero yekufamba muchikline guta nekukline china marara muchibvisa hamuna mvumo iyoyo nekodzero. Chepiri tinonga tichifanira kuti isusu mapurisa ndisu tinofanira kuita make sure kuti vanhu vedu varipo kana mukadi kuklina ndisu tinofanira kutenderai kuti huyai mukline mukline nemapurisa edu aripo echiona echiongorora saka isu ndisu tinofanira kupa mvumo yekuklina otherwise imimi savanhu hamuna kodzero yekunge muchibvisa china yakaungana munzvimbo dzakasiyana siyana.
Kwa imiseo manga matanga kutora matana yekuchene sanjimbo yoye musina kupiwa mvumo nemapurisa.
Kuchene sanjimbo vakande miria kuti mapurisa. Mamwe marara atikuda kubvisa atori panze kematapi police station. Hatitendi kuti tidzise marara nehonye pamatapi police station kana pamatapi flats kana mumbare musika matanga tiri kuenda. Hatifungi kuti zvinode mvumo yemapurisa. Zvinongoda kuti tikutsvage mari dzose edu iko zvino vanhu vanga vakutouya vachiise mari dzavo vachisapota vachitipe dzimotokari kuti tichenese guta redu reHarare ndopane shungu dzedu. Hatina kufunga mapurisa tinovadzivisa kuti tiri kuya kukwira iyo pamatapi flats.
Manga mchishanda ne kanzuri yacho here mukita basa iri.
Parizvi tanga tsakashanda navo tachingoungana sema citizens kuti vagare venzvimbo yatiri kubvisa marara ndo vanga vachitibatsira. Iko zvino tanga tiite mbare takakumbirwa nevana veZimbabwe vari kudiaspora vakatikumbira kuti tinoita Glenview, vakatikumbira vamwe vakatinoita Glenora, vamwe vakatinoita Mkulumane nevamwe vakatikumbira vakatinoita Shabalala. Saka ivo vese vanhu vari kutikumbira kuti tinokusigirai kuchagirai mota dzekuti mutibvisiwo marara kunharaunda yedu. Saka ndo zvatanga tiita sofa tichishanda sema citizens tanga tsatatangoshanda nekanzuri.
Saka matano haipa yama kutora zvichivera danho ratorwa nemapurisa iri.
Saka isu zvatiri kuita ndezvekuti tawirirana kuti tikasinyore tsamba dzedzimwe dzavataura kuti tinonga tine tsamba. Asi masanangurira vari kuzviita zviri kuratidza sekuti vari kuda kutsvaga zvikonzero zvekuti tisaite basa. Saka tiseboka tangowirirana kuti ngatinyore tsamba idzodzo toziendesa svondo rinoya topfuure mberi nekuite basa redu. Kana vakatisunga tinobva tangoti ndizvozvo zviripo votisunga nekuti ndova nemasimba ekusunga. Asi kusiye honye dziri marara munogare vana nevanhu. Asi kuzosiya zvakadaro tichapfuure mberi tichibate basa. Wedza vaida kana kuti havana tichatongopfuure mberi kuti chenese nzvimbo dzedu.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe uye vari nhengo yesangano reJuly 31st Movement vaJacob Ngarivume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations CSO anosanganisa Zimbabwe Congress of Trade Unions, Women's Coalition of Zimbabwe, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Media Association of Zimbabwe nemamwe mazhinji abudisa gwaro rinotsanangura kuvanhu zvaanoti hazvina kunaka zviri mubhiri riri kudiwa nehurumende kuti riitwe mutemo. Mugwaro iri CSO inoyambira vanhu kuti bhiri iri richakonzera kuti vanotaura zvinonetsa munyika vasungwe, ichiti zvakare bhiri iri rinotorera vanhu kodzero dzavo. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Mwoyo vaudza Studio 7 kuti bhiri iri richakonzera kuti vanhu vatadze kutaura vakasununguka pamusoro pezvinhu zvinenge zvichiitika munyika mavo, vachiti kana bhiri iri rikabudirira richatadzisa vanhu kutaura nemadzisahwira avo ari kunze kwenyika. VaMoyo vati gwaro rinobva kumasangano aya nderekuyambira veruzhinji rwevanhu pamusoro pezvavanoti zvinhu zvakaipa zviri kuda kuitwa nehurumende pamwe chete nebato riri kutonga reZANU-PF. Tatadza kubata mukuru wezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Wa Jafet Moyo, vanotu dzapamire masangano anyora gwaro iri.
Isisu sebato revashandi tiri vamwe vevanhu vanotaura sezvandiri kutaura nemi iyo zvino. Tinotaura nemadambudziko edu tinosangana nawo, angava kumavasa patinogara. Tinotaura zvekare nenyaya yematongerwo enyika, nekuti inyaya dzinotibata isisu sevashandi.
Vamoyo, chii chamuri kupona mubhiri iri?
Maverengero edu bhiri riri kuuya iri tiri kuona kuti tichatadza, kana kuti hatizokwanisi kutaura takasununguka ane zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Tinochatadza kutaura kuti kuchipatara muZimbabwe ungaenda hautoki nenyaya yekuti hapana mushonga, nekuti vemutemo ndivo vanonge vachitsanangura kuti wachora mutemo here kana kuti kwete. Ndivo vachatotsanangura kuti section yakati iri kukubvumidza here kuti utaure zvakadaro nenyika yako. Saka tichatadza kuva vanhu vakasununguka, vanhu vanokwanisa kushoropodza patinenge tisina kufara nenenge zvichiitiwa nevari kutitonga munyika. Zvekare tinogona kutadza kutaura nevanasahwira vangava vanhu vanenge vari kunze kwenyika. Tinotaura nemaembasi zvakati kuti vanenge vachida kuziva kuti magariro edu akamira sei nezvipi zvinonetsa. Zvese izvozvo pasi pemutemo uri kutaurwa uyu inogona kuva mhosva hombe yekuti wataura nemunhu anomirira nyika yakati uchitaura nezveZimbabwe, saka wachora mutemo. Ndipo pati kupokana nebhiri rikuuya kuti ibhiri rakatonangana kuti vanhu vasakwanise kutaura vakasununguka.
Saka gwaro iri mariendesa kupi?
Igwaro riri kutenderera tingati riri public information kuti vanhu vazive, vangava mamembers edu, vangava vanhu zvavo sevanhu vanomirira maboka akasiyana siyana. Chiziviso kune ava vasingazivi kuti ndepapi patiri kupokana nemutemo uri kutaura uyu. Pane mamembers anogona kuva asina kutaurirwa chokwadi nezvebhiri iri, saka kuvatsanangurira kuti ndepapi patiri kukonana navo. Saka chiziviso information tinenge tichipa vanhu kuti vazive kuti tiri kupokana papi nezvinyora zviripo izvo.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Herald Magistrate vemuHarare vaStanford Mambanje vazivisa kuti mhosva iri kupomerwa vaimbo vegurukota rezveutano vaObedaya Moyo ichatongwa mwedzi unouya musi wa26 Chivabvu kana kuti 26 May. Zimpepers TV Network inoti nezuro chitatu mapurisa akasunga Patricia Ncube ane makore makumi mana nemapfumbamwe 49 vekuVictoria Falls wabaka wana aine mbanje inorema makilogramu mazana mana nemakumi mashanu nerimwe 451 kg inonzi nemapurisa inokosha mamirioni makumi mana nemazere nemuraudzo emadhora emunyika Zimbabwe 48,100,000 yakange yakavigwa mumba yake yokurara. Yari nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nemusi wechipiri china nechishanu.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera chinotenda Marvelous Mhlanganya huye. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro vachisvitsazana remazuva vachitonga, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakananga kudunhu reGeorgia kunotenda vanhu vedunhu iri kuvavhotera kwavakaita pamwe chete nekuvhotera masineta maviri ebato ravo reDemocratic Party. VaBiden nomudzimai wavo vakashanyiravo vaimbove mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter nemudzimai wavo. Murwendo urwu vaBiden vakurudzira vanhu kuti vatsigire zvirongwa zvavo zvavakazivisa mukutaura kwavakaita mberi kwematare eHouse of Representatives pamwe chete neSenate nezuro. Vachitaura kumatare maviri aya, vaBiden vakarumbidza zvaitwa nehurumende yavo kusvika pari zvino vachiti America yadzokera mugwara. VaBiden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji zvinosanganisa kuti hurumende irambe ichibatsira nemari vanhu vemuAmerica vari kunetseka pamwe chete nekukurudzira nekubatsira nyika kuti ikwikwidzane zvakadzama nedzimwe nyika. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Chipo Dendere kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pezvakavimbiswa nezviri kuvimbiswa navaBiden.
VaBiden vataura zvizhinji zvavanga vakatarisirwa kunzi vachareva. Vataura zvinofadza maDemocrats, vataura zvinofadza mamwe maRepublicans. Ndingati vanogona kunge vaunzwawo vamwe kudivi ravo asi kwete vazhinji.
Zvikuru zvavataura zvinoenderana nezviri kuitika munyika ndezvipi?
Zvavanyanyisa kutaura zvinoenderana nezviri kuitika munyika inhau yeCovid, kuti vanhu vazhinji vakwanisa kuwana vaccination, vaenda kunobayirwa majekiseni ekuzvidzivirira pachirwere checoronavirus. Pavataura izvozvo, vanhu vazhinji vaonekwa vachivaomberera maoko pamwe chete nekufara. Chechipiri chavataura chafadza ndechekuti vari kuda kubatsira vaya vane zvikwereti zvedzidzo, kuda kubatsira mhuri nemari yekuchengetedza vana. Vatiwo mhuri nemhuri chapiwa mari inoita iyo 3,600 pagore yekuchengeta zvana zviduku duku ne 3,000 yekuchengeta zvana zvakura. Vataurawo ivo kuti vari kutarisira kuti America ichange yakasimba mudzidzo dzevana, mari ichiwedzerwa ikoko. Vakataurawo kuti ivo vataura zvekare nevakuru vekuChina nekuRussia kuti America ichange ichitarisirawo mainterest ayo, asi vanoda kushanda nevamwe zvakanaka. Chimwe chandaona chandingati chiri interesting kwatiri kuvana veZimbabwe ndechekuti zvanzi America icharamba ine mauto kunzvimbo dzakasiyana siyana kutarisira nemuAfrica, kuda vanga vachireva nenhau yezviri kuitika kuMozambique.
Mungati vaBiden vari kuita zvavakavimbisa here pavakange vachitsvaga rutsigiro?
Onera angu ndekuti vaBiden vari kuita izvo zvavakataura kuti vakange vachazenge vachiita pakupa vanhu dzimari dzemastimulus. Vatanga zvekutaura nenhau dzegun violence kuti pave nekugadzirisika ipapo kuti munhu ane mhosva dzaakapara haafanirwe kunge achikwanisa kutenga pfuti. Vatiwo vari kuda kubatsira zvekare zvandareva kuti mhuri nemari yekuchengetedza vana.
Profesa Dendere, zvizhinji zvavataura kuvanhu vemuAmerica zvinoda mari zhinji chaizvo. Vataura here kuti mari yekuita izvi ichabva kupi?
Vangu ndauda kunge vasina kunyatsojekesa kuti mari yekuita zvese zvavari kuda izvi ichabva kupi, uye kuti vachagona here kuti maRepublicans avhote navo kuwedzera matax kune vaya vane mari zhinji.
Semaonero enyu, chii chavanofanirwa kuchenjerera mberi kwavari kuenda uku?
Mberi kwavo vanofanira kuchenjerera nhau yekuti vaite mapromises akawanda, nekuti vakazotadza kuita deliver pazvinhu izvi zvinogona kuzovanetsa ivo pamwe chete nemaDemocrats.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinoti dziri kunyorera tsamba kumutauriri wedare reparamende kuti dzidzokere mudare iri. Mapurisa anorambidza nhengo dzesangano reJuly 31st Movement kuchenesa musha weMbare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini jini chanono kawande jini Washington DC nichiti mosera kakanaka.